Chirongwa ichi chinenge chiri kuitwa kuNew York kwavakauya kuUnited Nations meeting and munhu wese ari kukumburiswa stereki kuti vauye nekuti mukuru wenyika vakati vanoda kuona mhuri yese yekuZimbabwe be it ZANU-PF, BZA, MDCA, anyone independent vati vanoda kuona mhuri yeZimbabwe iri kuno.
Zvakakosha sei kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviwanikwe zvichipinda mumisangano yakadai?
Zvinhu zvakadai zvinokurudzira nyika yedu chaizvo ende zvinopa kuti tibatane sevana veZimbabwe ende uye zvinoita kuti nyika yedu ionekewo sevanhu vari kuda kuburitsa nyaya yavanotaura iya yekuti Zimbabwe is open for business. Saka izvi zvinenge zvichipa ka step ahead kuti tikange takabatana zvinhu zvinofamba zvakanaka.
Pachatarisirwa kunge paina vanani pamusangano uyu? Pane vemabhizimisi here vari kuuya zvii zvichange zviitika?
Oh yes, ndafara chaizvo timabvunza mubvunzo iwoyo. Vanhu mainvestors, vanoti mainvestors vemabhizimisi, vanoda kutanga mabhizimisi, vanoda kunzwa nekuti president vachaadresa vanhu, vanoda kunzwa kuti zvinhu zvichange zvichifamba sei vese vanenge varipo.
Muri kutarisira kuti vanhu vangani vachange vari pachiitiko ichi?
Panguva dzino nhamba yedu iri kukwira chaizvo asi so far we are close to 200 people vari kuuya and venue yedu inohold the capacity ye 250.
Kune vamwe vakateerera pari zvino vangangoda kunge vachiuya vanokwanisa kuuya sei? Pane zvamuri kutarisira here kune vanenge vachiuya?
Vanenge vachiuya munofanira kuita pre-register kuitira kuti tione kuti security yakamira sei. Saka kana usina kuita pre-register, don't get disheartened. You can always call one of the representatives. Pane vamwe vari kuti havachakwanisa kuuya, saka nzvimbo dzinenge dzichibuda as we go. Saka tinongokwisai pawaiting list and we'll inform you.
Chirongwa ichi chiri kutarisirwa kutanga nguvai uyezve chichizopera nguvai?
Chinotanga na 2:30 chopera kuma 5.